vanasikana vakawanda vari kutadza kuenderera mberi nedzidzo vari kupedzisira voita zvechifambi kuitira kuti vakwanise kurarama sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Dambudziko iri riri kuramba richikura sezvo munyika musina mabasa, vabereki vakawanda vachitadza kuriritira mhuri dzavo. Amai Monica Shou vanotungamirira vechidiki murimwe remasangano eMethodist Church muHarare. Amai Shou vanoti hurumende ikasachengetedza vechidiki varombo, hondo yekupedza denda reHIV and AIDS panozosvika gore ra2030 haibudiriri.
Denda reHIV AIDS ratakatarisira kupedza by 2030 rinogona kuramba richitova dambudziko richakura zvikuru munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare ari kushushikana nedambudziko iri vaitai Madzivaidza vanoti hurumende inofanirwa kubatsira vana vanotambura kuitira kuti varambe vari muzvikoro.
Kuti vana ava kazhinji kacho mwacho vakatofirwa nevabereki vose kuburikidza nechirwere cheHIV and AIDS. Saka hurumende inofanira kugara pasi yoita come up with orphan and vulnerable children plans and strategies, voona kuti vangadile sei nevanavo kuti vave neupenyu hwakanaka mangwana.
Tsvakiridzo yakaitwa neZimbabwe National Council for the Welfare of Children ichishanda nemamwe masangano yakaburitsawo dambudziko rinotarisana nevanasikana vari kusiya chikoro nokuda kweurombo. VaMaxim Murungweni, avo vanoshanda nesangano iri, vanoti tsvagiridzo yavo yaitarisa zviri kupa vechidiki kuti vatengese muviri yavo makore avaive nawo pavakatanga kuita izvi, pamwe nekuona kuti vechidiki havane ruzivo here nezvekudziviridza HIV and AIDS. VaMurungweni vanoti tsvagiridzo iyi yakabudiswawo kuti pamadzima echidiki anorarama nekuita zvepabonde zvikamu 35 kubva muzana vakatanga kuita zvebonde vasati vadarika makore 10.
Ritokuburai ne ritoshungurudza nyika yese nekuti vana vanowanikwa vari kutotanga kutotengisa bonde vari kuma 11, 12, 13 years. Izvo zvakatariswa neresearch yenu kuti takakurukura tikaona kuti about 35% yevatikataura nawo vakatanga vana vari pasi pemakore 18. Izvi zvinova zvinoshungurudza nokuti ndivo vari kutoita vachiwanda vana. Tikada kutariswa neschool nevana vakawanda muZimbabwe vari kutanza kuenda kuchikoro, school dropout rate yedu iri kuramba ichiwedzera.
VaMurungweni vanotiwo zvikamu 71 kubva muzana zvemadzima echidiki anotengesa miviri yavo vakapinda mubasa iri nekuda kweurombo, izvo zvakavatadzisa kuenderera mberi nedzidzo.
Tazvikonzereso zvinhu zvokutaura kuti vana vari kushaya mari yechikoro, vamwe vari kuti vabereki havakwanisi havana raramo, saka ndizvo zvinopedzisira zvaita kuti vana vaite. Vamwe vanototi vabereki ndovanototi endai kuti vawanike vachiraramisa mhuri. Saka izvozvo nyaya yekumeume kunetsa kwezveupfumi munyika ndo zvimwe zvacho zvokuita kuti vana vapedzisire vachiita.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei iri kutadza kubatsira vana vechikoro vanotambura pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module, BEAM. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa cheBIM chiri kutadza kubudirira nepamusana pekutadza kuronga kwehurumende uye uhori hwatekeshera munyika zvikuru mapaze hurumende. Kudzamara nyaya iyi yagadziriswa, vanasikana vakawanda vacharamba vachionekwa vari mumigwagwa usiku vachitsvaga varume vanovabhadhara mari dzepabonde, izvo zvinodzikisa unhu hwavo pamwe nebudiriro yakanaka yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.